Vachitaura pakuradzikwa kwaamai Timire, sachigaro veNational Disability Board, amai Mesi maunganidze vati, vachaedza nepose pavanogona napo kuti mabasa akanaka aiitwa namai Timire aenderere mberi.
Uye vendera vasiya muNational Disability Board rinonetsa kuti rivharike, asi ticharamba takashinga tichienderera mberi nebasa ravakatisiyira.
Vasara vakamirira vakaremara mudare reSenate vaWatson Kupe vati vakaremara vasiyirwa chisveru chekuti vagare vachishanda zvakasimba sezvaiita mai Timire.
Vanga vachiti kana vakada kuti vataure pamusoro pevakodzero evanasikana nevanhukadzi vakaremara, unotanga kushamisika kuti asi kune ngirosi yaakutaura ichishandisa muromo wavo.
Mukuru weDeaf Zimbabwe Trust, amai Barbara Nyangairi, vatiwo vakaremara vanofanira kufambisa mberi mabasa aibatwa naamai Timire.
Taiti kana tine nyaya yedu yataida kuti isvike kupariamendi taivasvitsa, kana tine zvataida kuti zvitaurwe taivaudza kuti vatitaurire munhu anga akazvininipisa.
Hanzvadzi yaamai Timire, Bishop Sevenzile Musiza, vati semhuri varasikirwa zvikuru.
Tikaona ruoko rwaMwari kuchengeteka kwake nokugara kwake, wakaramba ari influential in the family despite zvisinei kuti angari ava kugara pawheelchair. Up to now she was a leader, mutungamiriri mumhuri medu.
Muzvari Pamela Timire, avo vaishanda pamwe chete naamai vavo, vanotiwo ruzhinji rweZimbabwe rwarasikirwa nekushaya kwaita Senator Timire.
Vanga vasingatarise kuti uyu mwana wemukomana kana kuti mwana musikana, vaingotiona takangofanana. Vakati empower isu sevana vavo kuti hatifani kurarama life yekupema.
Amai Timire, avo vakadomwa kuva nhengo yeSenate muna 2018, vashaya vava nemakore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa, uye vasiya vana vashanu nevazukuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.